Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri mbudzi 28 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU-PF inodzinga muparamende nengo dzinoti vaIgnatius Chombo, vaSavior Kasukwere, Professor Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe namuzvare Mandi Chimene.
Baba Fidelis Mukonori vanoti havana kutaura nezvemari ichapiwa vamugabe kana vasiya basa apo vaiyananisa pakusawirirana kwaivepo pakati pavamugabe nevakuru vemauto.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzotambira urongwa hwekuregererana wakaburitsa kunze kwenyika zviri pamutemo kuti vadzose upfumi uhu mukati memwedzi mitatu vasingasungwi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare reparamende rinoti bato reZANU-PF rakanyorera kudare iri nezuro richizivisa kuti Dr. Ignatius Chombo vaSavior Kasukwere, muzvinafundo Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe nemuzvare Mandi Chimene havachamirire zvido zvebato iri muparamende nekudaro vanofanira kudzingwa mudare iri. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wemutauriri weNational Assembly Amai Mabel Chinomona. Amai Chinomona vazivisa nhengo dzedare iri kuti nezuro vakawana tsamba kubva kumunyori wemutemo muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vachiti vashanu ava vakadzingwa mubato reZANU-PF nekudaro havakwanisi kuramba vachimirira bato iri. Vashanu ava vaive nenzvimbo dzavaimirira nekudaro paramende ichazivisa mutungamiri wenyika pamwe neZimbabwe Electoral Commission kuti nzvimbo idzi hadzichina vamiririri.
Tinozivisa dare rino kuti maconstituents anotevera asisina vanomiririra. Makoni South, Makoni West, Cholocho North, Zvimba North neMount Darwin South.
Hatina kukwanisa kutaura navachina masa kuti tinzwe kuti sei vadzinga vashanu ava muparamende iro bato ravo rakadzinga mubato nhengo dzeparamende dzinodarika gumi. Asi mutevedzero wavachina masa muZANU-PF vapo mangwana vati bato ravo rakatora danho rekudzinga vashanu ava nekuti ndivo vaifurira vamwe.
Party inokura nemanumbers anenge ari, saka tatsvaka vanhu vanga vachinyanyokanganisa zvikuru kuru musangano. Vatakati ava ngavakunyore tsamba inoenda kuna speaker. Vamwe ava nyaya dzavo dzichiri kumbonyatsoongororwa nokuda kwokuti pakaitwa central committee vanhu vanga vakagumbuka zitereka simozoti matigare motarisa kuona kuti tikaita musangano wokungodzinga vanhu hazvitibetseri, toda kuti vanhu vawane.
Vamangwana vati kunyange hazvo paine dzimwe nhengo dzeparamende dzakadzingwa mubato hadzisi kuzodzingwa muparamende nekuti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa vakati hapafaniri kuva nekutsiva, nekudaro nyaya dzavanhu ava dzichaongororwa zvekare.
Saka somusangano uri kutarisirana neelection hatingangodzingi vanhu vese, taitiraizongora tono kuti vakanga vakanyanyoshatira musangano ndivanani, ivo ndovoenda. Vamwe kungoteveravo vanogona kupuwa zvimwe zvitarafu zvinani pasi pokudzingwa.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira mapato adzo mudare iri, uye kana dzikadzingwa kubato zino patarasiki rwao nezvigaro muparamende dzimwe nengo dzedare reparamende dzakadzingwa mubato dzinosanganisira vapouchmedza vawota muzembi vasamuel ndenge vashadrick mashayamombe anastasia njovu nasarama hoka aka akasike kutanga mapato achidzinga nengo dzavo muparamende muna 2015 mdc inotungamirwa navamogen tsvangirai yakatanganisa nengo dzayo dzeparamende makumi aviri neimwe mushure mekunge dzapesana negwara remusangano ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa nemauto atenderera muguta reulawayo nhasi vachikurudzira vanhu kuti vasabvume kuita zvechioko muhomwe kana zveuori nemapurisa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa nemasoja aya vange vachitaura newe makombi pamwe neveruzhinji panzvimbo dzinomira makombi nematekisi. Mumwe wemapurisa aya uyo angodomwa nezita rekuti Superintendent Chabata vati vanhu vose munyika vanofanirwa kutanga upenyu hutsva vosiya zveuori. Vatiwo zvakakosha kuti vanoda kuita zvebhizimisi remakombi kana matekisi vaive vanonyoresa zviri pamutemo, vakakurudzirawo veruzhinji kuti vasiye tsika dzekukwira motokari dzisina kunyoresa zviri pamutemo.
Tinorarama here munyika isina mutemo? Ndosaka maona hurumende yavo yakati nhati ngatidzokerei pane zuro tirarame muZimbabwe yatairarama kare. Zimbabwe ine mutemo, mumwe nemumwe achizviitira basa rake akasununguka. Chatiri kuda bedzi regionalized operation. Tifambire mberi nyika ibudirire. Kubva nhasi mutatoona tiine mauto tichifamba pamwe chete.
Mumwe mutyairi wematekisi vaize gachka vati vanotambira danho remapurisa iri vakati ishuviro yavo kuti ivo mapurisa pachavo vachaita basa ravo nemazvo vachisunga vanoita basa rekutakura vanhu zvisiri pamutemo kwete kushungurudza vanhu vanenge vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Tinoda kuti vakwanise kuramba vachizviita nekuti hatidi zvokuti vanhu vanoti itei nhasi mangwana voregedza mangwana zvotanga zvekuve disorder zvoreva kuti hapana mutemo wochengetedzwa. Saka toda kuti zvinge zviri zvinhu zveeveryday zvinochengetedzwa zvichitevererwa zvive nesupervision. Ndo zvandiona zviri right.
Mumwe wamutyairi uyu asina kuda kudomwa nezita ati haafunge kuti uori hunopomerwa mapurisa huchapera sezvo ati mapurisa akawanda ane motikari dzavo dzinotakurawo vanhu zvisiri pamutemo.
Zvekutaura nemapurisa zvakanaka chaizvo, asi nyaya yavangu vachikombira nekuti vanhu vasakwire mota dzisina manhamba. Mota dzavo idzi dzina manhamba ndedzavo mapurisa. So nyangwe pakanzi pane operation hakuna kwazvinomboenda bhikozi mota idzo dzinongosvika dzodzorwa dzobuda dziri dzavo vachitora mari ivo vega pachavo. So zviri kutinetsa kuti mota idzo dzibude murodhi. So tanichikumbira kuti ipapa hurumende ione zvekuita nemaroad blockwo futi asangonyanya kumalocation, especially malocation hatitombozive kuenda zviri free malocation bhikozi unenge uchikuti wakadai wasangana neroad block marobots ukada usimbotsika line chete watobatwa. Saka tibatsirewo ipapo.
Veruzhinji munyika vave nenguva vachichema-chema pamusoro pehwavanoti uori hunoitwa nemapurisa aya anonzi anoita basa rekutsvaga chioko muhomwe kuvatyairi pamaroad block. Mumazuva mashoma apfuura apo masoja akapindira mune zvematongerwo enyika, veruzhinji vakafara zvikuru sezvo mapurisa akambopedza mazuva asiri pamaroad block. Nezuro mauto nemapurisa vakatura mashoko ekuti vachange vave kushanda vose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura vanhu pakati peHarare neChinoyi vanoti vanofara kuti maroad blocks ave mashoma, asi vanoti uori huchiri kuenderera mberi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vatyairi ava vanoti kubva kuChinoyi kusvika muHarare apo pane makiromita 115 paisimboita maroad blocks ari pakati pegumi negumi nemashanu, asi nhasi panga paine maroad blocks maviri chete. Vamwe vevatyairi vanoti vabhadhariswa madhora mashanu semazuva ose kunyange masoja anga aripo paroad block iri pedyo nechipatara chikuru chemuChinoyi. Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Danford anoti chashanduka chete maroad blocks ave mashoma, asi panyaya yeuori zvakangofanana.
Hapana musiyano. Hapana musiyano. Nyaya iripo ndeyongoti chete mabhuruka yareducing. Hamburi ne one brokuri apa. Apa nguma ndiyo apa. Voice akada kunyepa kana hatikoni mapurisa embavha.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi vamazelasikasamba avanoti manyepo kuti masoja haana hori. Vakasamba vanoti vakabhadhariswa mazuva akawanda nemasoja apo vachipomerwa mhosva yekutakura vanhu vasina zvitupa patoget riri pedyo nepakamba yemasoja yeincom apo paimira masoja vachitarisa zvitupa zvevafambi.
Patogeti chaipo watotinesa vachisenja makazi mawanzo wagona bunzwa nemusoja wanzi munhu wakatakura watakura wana zina zvitupa zvei pati basa rangu iri nekuninga bunzwa kuti wawana zvitupa saka zvida kutakura
siya pondo
zvatosiya mapondo ini ndakatosiya pondo patogeti ndatama passengers makasoma mangani 4 anga zina zvitupa zvatosiya pondo patogeti.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu uye varusachigaro wezvim rights vapasimonya kureba vanoti kupindira kwemasoja munyaya dzezvematongerwo enyika idanho rinogona kutora mavhiki kana mwedzi yakawanda. Vanyakureba vanoti kufungirana kuri pakati pemapazi maviri aya kuchiripo izvo zviri kupa kuti vashande pamwe chete.
Ii operation yatinotarisira kuti haingangodaro ichipera mushure memavhiki maviri chete, inogona kuita mwedzi kana mwedzi mbiri nekuti inoita nechekuita nesecurity yenyika. Saka zvinotarisirwa nemhaka yekuti pakutanga kwaakaita mauto akanga asina mapurisa mairi, akanga ingori ZDF but akazopeserera ne ZDF and other security services. Saka kufungirana kwakuru pakati pemapurisa nemauto ndinodaira kuti kuchiripo hakusati kwagadziriswa, maybe kunotozopera mukunge hurumende yanyatsokuitwa properly set up yazogadzirisa even leadership yemapurisa nemauto.
Vanyakureba vanoti havafunge kuti kushanda kwemasoja nemapurisa kunogona kutyora kodzero dzevanhu sezvo mapurisa vari ivo vari pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Takaringa nekodzero dzevanhu kana kuti bumbiro remutemo. Kushanda pamwe chete kwemauto nemapurisa pamadutis emapurisa kungawo here kunotyora kodzero dzevanhu kana kutyora bumbiro remutemo? Ini handioni sekudaro zvangu nekuti ukatarisa mashandiro akanga achiita mapurisa pamugwagwa ndiwo aitotyora kodzero dzevanhu kwete mauto. Unorangarira kuti munhu wanga usingakwanisi kufamba kubva kuno kuHarare kusvika kwaMutare kana kubva muHarare kuenda kuGweru uchifamba zvakanaka, unonge uchitozova ndine awa nechidimbo rekumiswa nemapurisa parodhi ndichishungurudzwa.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoyi vaJohn Marava vanoti masoja vasati vagutsikana kuti hapana mamwe mapazi angade kuramba danho ravakatora rekubvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Apa Chiguriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuAustralia apomera mumwe murume mhosva yekuronga kwavari kuti kurwisa kweugandanga kune udzamu kwakakurisisa munguva yezororo regoredzva muguta reMelbourne.
Kufa kwemauto mana ekuAmerica ane unyanzvi hwepamusoro kana kuti US Special Forces muNiger kwasimudza mibvunzo pamusoro pedanho reAmerica mukurwisana nevanopfurikidza mwero mudunhu reAfrica iro rine vanhu vakagarisana kure nekure.
Vaivi mutongi gava panhaurirano dzekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, Father Fidelis Mukonori vechechi yeRoman Catholic vanoti amai Grace Mugabe vaimbopindawo munhaurirano idzi. VaMukonori vanoti pane pamwe paidaidzwa amai Mugabe kana paine zvaida kutsanangurwa zvikuru panyaya dzine chekuita nemashoko ekuti pane vaida kusunga kana kupfuudza General Constantino Chiwenga. vamugabe mbune vanonzi vakambodaidza amai Grace Mugabe kuti vatsanangure nezvemashoko akaverengwa nevaive mukuru weZANU PF Youth League vakudzi Chipanga ekushora General Chiwenga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vemauto vachivapomera mhosva yekuita zveuori. Vachipanga vakaverenga mashoko avo aya mushure mekunge General Chiwenga vashora mabatirwo avaiti aiitwa vaive varwi vehondo yerusununguko mubato reZANU PF. Pari zvino vachipanga vari mujeri kuchikurubhi vachipomerwa mhosva yekuzvidza vakuru vemauto. Panyaya yekuti vamugabe vakanzi vapiwe mari inosvika mamiriyoni 10 yekuti vaende pamudyandigere, vamukonori vanoti havana ruzivo nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvaiitika mumusangano iyi, tabata Father Mukonori.
Isu taatsika temusangano namai Mugabe, taita musangano nababa Mugabe, mukuru wenyika nemukuru wemauto. Mai Mugabe vaiuya pavainge vatipatange tichivada maererano nezvataikurukura sezvimwe zvekutsamba yakanyorwa nemukomana wemukuru wemayouth veZANU PF yaitsoropodza nokutukirira mauto zvikuru vakuru vemauto akazopei akuti inozikana nemunhu wese achiti tsamba iyoyi yainge yabva muhofisi yaamai Mugabe. Saka iye aingoita chito zvainge audzwa. Ndopa mai Mugabe vakauya vakashedzwa naPresident kuti vatsanangudze. Mai Mugabe vakati tsamba iyoyo havanga vasati vamboiona, tsamba iyo havaizivi zvachose.
Saka ndonguva chete yavakauya iyi?
Dzimwe nguva vaiuya havo vachiteverera zvange zvakanga zvisini material.
Saka misangano yakatangira kupi chaizvo kubvira musi mauto paakapinda mugwagwa musi wechitatu kuti vazotanga kusangana vamugabe vakatanga kusangana kupi?
Kubvira musi wechitatu iwoyo tabva tatotanga chitatu chacho ichocho.
Makatangira kuKG6?
Ini ndakatanga netimu yangu takatanga kusikana kuKG6. Ndowanika wakatanga nyaya taitangira wakabva nyaya. Saka kuti tipiwe nhoroondo nevakuru vemauto kuti pamusana pei vatora nhano dzavainge vaita, ndoparikazobvako netimu yangu toenda kuLou Roof kwaPresident tonopa chemo zvavainge vanyora pasi.
Ko mamwe mashoko atatichinzwawo kuti pane vamwe vaida kupfuudza General Chiwenga anga ari chokwadi here? Inyaya yakambosimudzwawo here?
Hongu yakasimudzwa. Ndini mumwe wacho ndakatoisimudza nyaya yacho kuti ichozvi ine chokwadi here kuti pane nyaya yekutaurwa maererano nekune vacho vachiuvengwa zvakarambwa. Chazvinongoreva vedu ndezvekuti nyika haidi kutongwa nemakuhwa, nyika haidi kutongwa nevanhu vasina hana. Hazvidi isokuona kwangu, hazvidi kubvumirwa kuti vanhu vasina kutsiga vange vari mukati nemasangano anotonga nyika kana kuti mukati nehurumende dzinotonga nyika. Vanorwisanisa vanhu, vanoparadzanisa vanhu zvikuru kana pasi pakuita sepasina kudyidzana kutaurirana nguva nenguva. Zvinoita kuti vemakuhwa vaite sevanoziva uye vanichitaura sevanoziva, zvinotozopinza kana nyika kupinda kuita hondo zvichiuya pamusoro pekushaya kwekutsika kwevanhu.
Saka iwo mauto aya nevakuru vemamwe mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika, mungati vaitaura nezwi rimwe chete here kana kuti pane vamwe vaitsigira vamugabe?
Mauto vaitaura pamwe chete, zvese zvavaita vaita pamwe chete.
Ko chii chaizvo chakazonyatsopa kuti vamugabe vati aiwa ini ndaakuenda hangu pamudyandigere?
Vamugabe murume mukuru, vanofunga, havarware nemusoro, vaiona zvekuitika maziso avachiri kuona, vaiteerera zvataikurukura navo, ndozvakavabatsira kuti vazoti ndochizorora.
Ko panguva isei vaimbo pane pavakataura navamunangagwa here uye vakataura kangani?
Ini pamusoro pokuti vamunangagwa vakataura nemandiri, vakataura zuva rimwe chete iroro kwemaminiti 10 vachito vawichi vakuda kubva vawirana kuti vamunangwa kwa vaiso uya zvarino tevera zvisina kuzoitika vamunangwa kwa vakazotumira tsamba yekuti musangano wezano Central Committee yanga yagara pasi chita musangano uye maparlamentarians both houses vakanga zvicharonga kuita musangano vamunangwa kwa vakati pamusoro pokuti ava ndiyo va ndiyo misoro inotonga ina ndingakwanise semunhu mumwe chete kuti ndiendere pamberi pavo pezvavaronga saka ndinozouya kumusha kana zvavari kuronga zvapera
asi parunhare apa vanga vawirirana kuti kudii chaizvo
vakanga vawirirana vamunangagwa kuti vainge vakanzi udzoka kumusha uya kumusha seiko wakaenda kusouth africa vamunangagwa vakanda kaenda baba kusouth africa pamusana pekuti ndaanda kutyira rupenyu rwangu
Father Fidelis Mukoneri vechechi Roman Catholic vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri tiri kugokokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mubva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Mutungamiri wenyika mutsva vaemasoni Munangagwa vanoti sedano rekutanga rekuti mari neupfumi zvakabudiswa munyika zviri kunze kwemutemo zvidzoke. Hurumende yavo iri kupa vakaburitsa mari ava mwedzi mitatu kubva musi wa 1 zvita gore rino kuti vadzose zvose zvavakaburitsa munyika pasina mibvunzo yavanobvunzwa kana mhosva dzavanopomerwa. Vanoti chirongwa cheOperation Restore Legacy chakabatsira kufumura kuti mari dzakawanda kwazvo pamwe nemimwe midziyo zvakaburiswa kunze kwenyika nevanhuwo zvavo pamwe nemamwe makambani. Muchikamu chedu chezveupfumi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pedanho rehurumende iri.
Idanho rakanaka zvikurusa rinotanga unowaka ukama hwakanaka hwekunzwira vanhu nyasha netsitsi nekuvaregerera mune zvitadzo zvavo zvavanenge vakaita zviri zviro zvekuti vanhu vane mari dzakanga dzavaisa kunze uko kana makambani vakatora mukana iwoyu chekutanga chinobvisa mhosva dzavo dzese dzavanga vainadzo sekutaurwa kwaitwa nemutungamiri mutsva wehurumende yedu His Excellency Comrade Munangagwa. Chechipiri zvinounza mari dzodzo munyika yedu zvakare iwa kuti ivepo iriyo mari yetiri kusuvira nekutarira zvikurusa kuti dai tavana mari iyoyi kune dzimwe nyika remajusa inotaurwa nevanhu. Nekuti pakamboita nguva yekuti vanhu vanga vautya vasingasazivi kuti zvinhu zviri kufamba sei saka kana zvinhu zvisingasafambi zvakanaka vanhu vanotsvaga dzimwe nzira dzekuti vangaite sei kuti mari dzavo dzichengetedzeke.
Asi mungaona here paine vanhu vanosimuka kumira pamberi vachita ndakudzosa mari yandakaburitsa mungaona vanhu vachisununguka kuita izvozvo?
Zvinoitika nekuti zvakamboitika handi zvekutanga. Zvakamboitika makore aya baika emahyperinflation ayaya vanhu vakatora mukana iwoyu. Zvino zvetinokurudza munhu anozvizivie nekuti pamwe mumwe anogona kufunga kuti handizikanwi iye asizikanwa.
Iyo mwedzi mitatu yapihwa iyi inguva yamungaona iri inokwana here kuti vanhu vaite izvi?
Inguva inokwana zvikurusa nekuti kuunza mari hakutori nguva yakawanda. Kunze kwevanhu vanenge vakaisa kune mamwe mainvestments anenge akunzi mari yakaendeswa pane payaiswa kumainvestments ndo pamwe panongangoteka pangangoiteka kamwe kadambudziko ipapo. Asi 3 months dzapihwa idzo nedzimitatu inguva yakakwana zvikurusa mukufambisa mari nekutora mari kubva kune imwe nyika dzichidzoka kune imwe nyika.
Apa tiri kuona kuti vari kunangana nevaiburitsa pfuma kunze kwenyika. Ko vakanga vaitawo mari idzodzi zviri kunze kwemutemo asi vainadzo munyika.
Kana iri muno mari yacho inyaya dzichatanga kuongororwa nenyaya dzehuori dzanga dziri kuitika kuti vanhu nenyaya dzehuori. Zvinokosha ndechekupawo mukana kune vese vanenge vari muno kuti kana uchiziva kuti mari yako yavakawana iyi hauna kuifambisa zvakanaka. Chinokuda zvakapachena.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vari parunare neStudio 7.
Munhau dzemitambo vanosarudza vatambi vakashura mare mumwaka wegore rino weCastle Premier Soccer League vachitsvagaiwo Soccer Star of the Year nhasi vaungana muHarare vachisarudza vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu. Michael Kariati anotipa zvaitika.
Vatambi Ocean Mshure naChristian Ekupa veDynamos, Dominic Chungwa weCapes United, Rojo Chinyengetere weFC Platinum na Clement Matao weChicken Inn vapinda pavatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Ngezi Platinum Stars ndiyo ine vatambi vakawanda pavatambi vasarudzwa ava vanoti Terence Dzukamanja, Tichaona Mavhura na Quad Amin. Vamwe vakwanisa kupinda pavatambi gumi nemumwe chete ava ndi Devon Chapa weCapes United. Chicken Inn ina Moses Jackson na Clement Matau uyo akaita mukurumbira achitambira Mota Action nekutora mukombe wa Soccer Star of the Year muna 2006. Soccer Star of the Year pamwe nemurairidzi Coach of the Year vachaziviswa pamwe nekupiwa mibairo yavo pamabiko ekupera kwegore achaitwa neve Premier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages. Asi mutevheri wenhabvu vaJameson Mutekiwa vane mafungiro avo.
Ndirikuona ndine vanhu vatatu vandiri kutarisira kuti vangapinde ipo. Pana Dominic Chungwa, kwoita Ocean Mshure na Roderick Chimunyengetere. Ndio vandiri kutarisira kuti gore rino ndovachange vachikwikwidzana vari vatatu vakadaro.
Norman Mapeza weFC Platinum na Lloyd Mtasa weDynamos ndivo vari kutarisirwa kurwira mukombe weCoach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vatereri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk The Youth Connection apo ntungamiri Nkomo anenge achitaura nezviri kutarisirwawo nevechidiki kuti vange vachiwana munyika nemamiriro akaita zvinhu nekusiya basa kwevaimbi vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
ZANU-PF inodzinga mparamende nengo dzinoti Dr. Ignatius Chombo vatevya kasukuere mushinafundo Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe namuzvare Mandi Chimene.
Baba Fidelis Mukonori vanoti havana kutaura nezvemari ichapiwa vamugabe kana vasiya basa apo vaiyananisa pakusavirirana kwaipo pakati pavamugabe nevakuru vemauto.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri tokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuLwezi 2017 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Silengxoxo lowaphathisa ngenkulumo ezabangela ukuthi uMongameli Mugabe asuke esihlalweni.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusivisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanje behanjiswe emajele.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolelwa bengayiletha kungakedluli inyanga ezimbili.
Bonani kumsebenzi isikepo sikhala right isikinyathelo right ngoba uzama umuntu ekhathe impi indlewu eziphathelane lokuhodisa abantu abaqhatshwe ngamakhabini ngama-ministries amaningi.
UMongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale lephalamende elincinyane kulalelo ebelikhona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Father Fidelis Mukonori ongomunye wabala lankunzi kunkulumo ezokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esihlalweni uthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayekhona kulezi nkulumo ebuzisiswa ngenkulumo yakhe. Ekhuluma le Studio 7 umfundisi Mukonori uthi inkokheli yebutho yacunulwa ngamazwi kankosikazi Mugabe. Wengezelele wathi wabuza unkosikazi Mugabe ukuthi impiko yokuthi abasekeli bakhe babefuna ukubulala uMongameli Mnangagwa kodwa walandula limpiko. Ke sizwe amazwi kaMnumzana Mkonori.
She came in when she had to, but she was not the major focus. We were zeroing in on the commander in chief of the defense forces and the head of state and the government, and the first secretary of ZANU-PF, which was President Robert Mugabe. For us, that was the center focus. We didn't want to lose focus. First lady is the wife of the president. The first lady was the secretary for women affairs, and therefore that in my view, it was part and parcel of the responsibility of the president. So we didn't have to take that as a major issue.
Lawo ngamazwi kaFather Fidelis Mukonori, omunye wabalamlankunzi kunkulumo ezazikhona phakathi kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethule umthetho oxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezifihle imali phandle kwelizwe ukuthi ziphendukise phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kungelamibuzo ebuzwayo. Kodwa uthi abaza kwehluleka ukwenza lokhu bazabotshwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwintatheli zindaba yethu bathabile Masuku.
Embiweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka 1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abaza kwenza lokhu kabasoze babotshwe njalo kabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni imali elizweni. Kodwa abaza kwehluleka ukulandela lumlawo bazabotshwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazwi akhe lawa amukelwe ngembono etshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Efindlela Ncube uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe. Omunye njalo olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanje behanjiswe emajele. Kanti ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikufuga labo ababekwenzile kungani nje kube yi-trap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikaMnangagwa ele team Lacoste lingafuni ukuthi uMnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo lesethu ngukhulumeni kaMnumzana Mnangagwa yalamukela njengabasebenzi bakho. Cabanga ukuthi izinto nje e-overthrow adumele nje lomgabe ayenze ukuze ukuze alondoloze umnotho. Kufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlule ukuthi baphendulise umnotho wonke ade bozokufinalize benelise ukuthi uMnangagwa abafake ejele engenakukhetha ngokubandlulula ukuthi laba mabhororo bakhe kumbe izihlobo zakhe.
UMnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwamabond notes ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. EleZimbabwe libhekane lokusilela kwemali njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana nje ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wokuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lomqoqo wenhlelo kubandla leMDCT uMnumzana Abednego Bebe.
Kuyatshengisa kithi ukuthi uPresident omutsha ongenileyo i-element yezanu ayikaphelisisi kahle kahle kuye. Ngoba phela kufanele ukuthi nxa sikhuluma ngento engumthetho ngento elicala abantu ba sicakale ukuthi babotshwa umthetho okufana nayo. Into esiyinanzelele amasosha ethe engena athena afuna ukukhipha izigebenga izigelekeqe eziyizwe eziyenga umgabe. Ubesitsho abantu abangama-ministers abanye sikhuluma othombo kunjenje basemajeli ngendlela zokuthi babambe imali ngendlela engaqondanga. Sikhuluma nje baze banyiswa lamabheyili. Khona abanxa uPresident ebazi ukuthi ngobani why kufanele ukuthi abanikeke isithuba lokuthi kababise imali bona benze icala njengabona abagijiswa namhlanje. Kuyatshengisa ukuthi into yakhe nxa engasayikhangelanga kuhle abantu sesiqalisa ukubona ukuthi kuvele okuphekwe yimbiza yezanu nxa kuyimboza kuzahlala kuyimboza. Ngoba ke angiboni ukuthi kulesizathu sokuthi athi abantu abayibise abanike leso sikhathi. Mhlawumbe ngaye nawenze njani ngawuhle wabafaka kumbenye isetheni wabafaka kugazethi wabathi ukuthi ubani kule mali engaka, ubani kule mali engaka. Ngoba nxa esengani kuthiwa khona ngumuntu odinga angakwaziyo angakatsho ukuthi kulobani ngaphi kwangikhona. Kuyakuhluphe ke umuntu nxa enguye engumongameli welizwe. Kuyakuthanda ukuthi ngako kukhulunywa ngabaphansi ukuthi kube njalo kulokuthi kukhulunywe nguye. Ngoba lapha phela sesiba lipholisa njalo aphinde abe ngu-prosecutor njalo aphinde abe ngumantu.
Ukhona nxa ngile bhuku lebhanga South Africa ngilesigidi khonapho ngavula leli bhuku ngingedwa uhulumende weZimbabwe uzabakwazi njani ukuthi ngile mali engakho eSouth Africa? Uzafonela ibhenki yami eSouth Africa na imuphe ama details ami?
mhlawumbe phela anti bayazana phela anti abona into ungabona ikhuluma kuleyana ilevuke ntungayo kuthi ukuthi zimbila zankabane kulokwazana ukuthi wena ngenxa yokuthi nguwe ke ongemva kwesteering ngithi kumbe mhlawumbe nguwotshayela imota manje xa ungotshayela imota wonke umuntu wenza intando yakho ofunayo kodwa ke okusalayo ukuthi lawe wangikhona mhlawumbe uyakukwazi ngoba into leyihlezi iyenza lonke so uyakwazi ukuthi ubani wenze lokhu ubani wenze lokhu kodwa mnokwakathi esilancangikwenzile akulamthetho uzambopho ngokumthetho sokuyini kathesi
Lo mnumzana Petneko Pepe umqoqi wenhlelo kubandla le MDCT obekhuluma ecingweni lontungameli inkomo we Studio 7 ekobulawayo.
Linjani matabezulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqoqo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Nita Mwave 4930-15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Ngameli Mnangagwa uthi uzabumba idale labaphathi ntambo elincane kulalelo ebelikhona. Umnangagwa uveze lokhu ngemva komhlangano awenze labo mabhalani bengatsha zikahulumende lamuhla eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganeni owenzelwe emahofisini akhe eMunu Mutapa, Umnangagwa uthembisa ukuba akekho ozoxotsha umsebenzi ngaphandle kwalabo asebefikise iminyaka yokuyaphumula impentsheni. Umnangagwa uthi labo abalengaja ezizadilizwa bazosiwa kwezinye ukuyaqhuba umsebenzi ngaphansi kwepublic service. Kesizwe imbono kamnumzana Bekezela Gumbo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ebona ngombuso okhululekileyo eZimbabwe Democracy Institute ophethe njalo uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni inye.
Mina njenge-civil society namatinkin sokulesikhathi siloku sikhala ngendaba yama-cabinet ministries amaningi aqeda imali. So ngokubona kwami ngibonani kusenze u-step status right uthethe inyathelo right ngoba uzama umuntu ekhathe in indlewo eziphathelane lokuholisa abantu abaqhathwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi kodwa ngibonani ngezindlela kuzabangela amanye ama-division ephathini yakhe ngenxa yokuthi kula bantu abaningi abakhangeleli ukudla
Ugumbo uthi kusobala ukuba abanye bazolahlekelwa isinkwa ngoba bekhona abazophelelwa imisebenzi nxa umongameli Mnangagwa ezimisele sibili ukulungisisa isimo sengatsha zikahulumende.
Lanxa abaphezulu amaphensi kangasoze ixotshe umsebenzi. Abaphansi bazaxotshwa ngoba iministry iyakudissolve bazaxotshwa lanxa ecombine ama-ministries uzabe labanye abazaxotshwa umsebenzi ngoba uyabe sisenza ini ngoba nxa engasaxotshanga abantu umsebenzi asisakuboni ukuthi ukukhatha kwangikhona ama-expenses ikuphi despite ukukhatha ama-expenses ama-minister kuphela linyathelo elihle sibili kodwa linyathelo eliyingozi kakhulu bakhona bazalahlelwa isinkwa nje lawo bantu bazalahlelwa isinkwa beqalisa ukujoyina ukubambana izandla nabantu abaopoza u-president.
Umongameli Mnangagwa utshele abonobhala laba ukuba sesiphelile isikhathi sokudlala ngomsebenzi lokuba yimigoqo kokumele kwenziwe obekubangela ukuphuza kokwenziwa kwemisebenzi obekuyamele yenziwe. Mnangagwa wengezelele esithi izisebenzi zikahulumende zilehlandla elikhulu okumele zilidlale ekugcwaliseni okukhangelelwe nguZulu ikakhulu ukuthuthukisa inotho yelizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu njengabasakhulayo ukuthi kuyini elifuna kulungisiswe ngokhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa okuza kwenza libe lela kusasa elihle. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 0891-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon umnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia okulapho abike ngokuchiya kwakhe isikhundla. Esithi uthethelelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlubulweni abakuwo. Umeli weMelika kumanyano wamazwe omhlaba United Nations ubike ukuba uhulumende wele South Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa ibutho. Ucine sokubulawa abantu makhaza abangahlomanga. Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukumangala emapholiseni nxa bethe bahlukuluzwa ngabesilisa. Inkuthazo le iza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza umkhankaso wamalanga alitshumi lasithupha wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Omama abaningi babikwa befela ngaphakathi nxa bethe bahlukuluzwa ngomkabo ngoba besesaba ukulahlekelwa imendo. Lokhu kuvele embuthanweni wabomama obugoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe Waters obugxile ekuhlukuluzweni kwabomama. Umqondisi we-Waters unkosazana Juliet Kiwani uthi linhlanganiso iphathisa omama ababhekane lodlame emakhaya njalo ukhuthaze labo abahlukuluzwayo ukuthi ngesaba ukukhuluma.
Okunye sithi thina ilungelo labomama lingafihli izindaba bomama lingaveli ngaphakathi. Omama siyabancedisa ukuthi bakhulume kuzwakale. Babanga umsindo ukuthi ayinaphakathi yasikuphela. Omama bangaphela phakathi.
Unkosazana Sponkosi Mlotsha osebenzela inhlanganiso ebona ngokwelamisa imuli i-Family Planning Council of Zimbabwe uthi bayaxoxisana lalabo abahlukuluzwayo ukuze bathole ukuthula ezinhliziyweni zabo. Uthi kulezi nsuku njengabomama babhekane lokuhlukuluzwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuswela imali emabhanga.
Ludlwane olukuhlukuluzayo lokuchaya izibhakela udlwane olungihlukuluzayo ngathi engqondweni kakhulu. Kube sekusuba khona futhi le i-violence engathi ngathi yasishaya sonke kulezi nsuku, i-economic violence kwezomnotho imali kayikho. Kube sekusuba khona futhi le mbonakhi yomele ngigxile ngayo i-sexual abuse. Udlwane kwezemacansini kungenziwa umama kumbe lwenziwe ngubaba.
Abezempilakahle bathi isibhedlela esikhulu seGwanda sesilezakhiwo zokwamukela abesifazana abahlukuluziweyo kumbe ababanjwa eganyavu. Uma mfundisi uThobekile Khesa weKingdom Life uthi bona njengebandla balendlela abalwisa ngayo udlame njalo uthi abantu kumele baphenduke ukuze kube lokuthula elizweni.
Sinezinkonzo ezimele omama, sinezinkonzo ezimele abantu abasha. Mina ngingumisi Khesa ngithi ngizathini. Lapha enkonzweni yabomama ngiyafundiswa ukuthi ngiphathe njani umkami. Ngezini lenkonzo kukhona sakhuluma ngokuthi lapha kuthi mlotsha. Amasansi yi-right kabani. Kuyabe kufundisiwe. Enkonzweni zamadoda labobaba bayafundiswa. Umama akatshaywa ngemkama. Konke lokuyana thina njengebandla kuyasihlophela i-violence emakhaya ethu. Imuli ekhonzayo i-violence iba ncane ngoba wonke umuntu lokuzithiba ngokwesaba uNkulunkulu.
Abagcini bomthetho bona baxwayisa abesifazana abayabe bethe bahlukuluzwa ukuthi bengaze besabe ukuyamangala emapholiseni. Obona ngobudlelwano phakathi kwamapholisa eGwanda lezakhamizi umnumzana Tapiwa Spanda uthi kwesinye isikhathi ukuhlukuluzwa kwabesifazane ngodlame kugcina kubangela ukulahleka kwempilo xa kuthe kwayekelelwa. kusukela mhla zingamathumi amabili lanhlanu kuLwezi kusiyafika mhla zilithumi kumpalakazi minyaka yonke lamalanga abekelwe ukulwisana lodlame kwabesifazane. Indikimba yalonyaka ethi Leave No One Behind End Violence Against Women and Girls, okuthi ukuthi kungabi losalela emva aluqedo udlame kubo mama la kumantombazana. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kutwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kududukizwe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lalelani udaba lolu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 ne-VOA Shona.
Amaphephandaba kahulumende abika ukuthi kulempawu zokuthi umnotho welizwe uyakhuphuka kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Amandla emali yama-bond notes abikwa elokhu eqonga okungaqeda ukuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe ezitaladini ngokungekho emthethweni. Amazwe aphetsheya agoqela eleMelika leleBhilithani asethembise ukusebenzelana lohulumende omutsha ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sixoxe lomnumzana Ambrose Sivindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuze sizwe okwenzakalayo.
Wakathesi asibhoda ndikonaba phakathi ezitolo lapha sibona kuthenga izinto lemabhenki lapha lamashiyalo bekhona akukaqonda akukakhanye ukuthi esibili ukuthi kule improvement esingayibalisa njengoba ingxenye abantu kathesi beqhubeka abantu bangathi bazazokuqala ukuhola njengobaengela labe sokukhanya ukuthi izwe kuyaya kuba ngcono ini kuba lobubelo ngazikhala amafuel anelisikhuluma ngawo iprice yakhona ifanana asikaboni lito olutshintshayo kodwa-ke eyingxenye iy'thuso zabantu ukuthi aluba ngawo kuyajintsa abantu impilo engathi bangconywane.
Labana abathengisa imali ezitaladeni labo lokhu bekhona?
Ye, abathengisa imali ezitaladeni balokhu bekhona kala bekugcwala nje izitarada zonke ngaphezu ungathi hhayi malithwana ngabebabotshwa bebayabaleka angilaqiniso kodwa iqiniso inamba zabo zehlile kodwa bakhona.
Indwendwe emabhanga-ke?
Indwendwe emabhanga zilokhu zikhona futhi ungazinanzela lapha izinto lapho uyothatha khona imali ama-ATM wawulezi uzananzeli ngale mva wawuthatha imali yana noma sisiphi isikhathi abantu isikhathi lengxenye kube kunjalo lengafunekathatha imali yami ngontambama ngo-8 ngiyitholi kodwa kathesi wananzela emabhenki leyo mali ikhanya iyaphela. Ibengingavelivalwa kuthatha isikhathi esinganani ATM yangingasasebenza. ATM kuyavala ngithatha imali yami noba yisiphi isikhathi ngafuna ukuhambe ebusuku ngithole imali yami ekuseni ngithole imali yami.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Sixoxe laye ekwabulawayo. Siphinde sakhuluma lomnumzana Bulisani Ncube, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwi abantu abavele bewakhangele akhanye esapota ukungena kwaMnangagwa atsho lokuthi hayi sizancedisa iZimbabwe. Khonokho nje yikho kwenze kwaba nokutshintsha lokokuma ikakhulu emalini. Ngeke sithi zomnotho bezime kuhle hayi emalini. Isizathu why bebefuna ukuthi bahlale besidoke ama-US dollar yokuthi bethi akwazi ukuthi kuzakwenzakala kusasa. But ngokuqala ukuphuma kukamgabelo kungena kuthi kusuke kwaba le possibility of a better future and isimo semali. Angeke ngithi somnotho, isimo semali.
Manje abantu bengabona nini ukuguquka komnotho welizwe wonke nje kungasela ndwendwe emabhanga intengo yempahla isehlile?
Bengihlala ngikhuluma ukuthi hayi ukusebenzisa i-US dollar kuleli lizwe kwaba kuhle ngo-2009 naphanda ngoba kwanelisa ukustabiliza kwanzinzisa intengo as long as sisebenzisa i-US dollar leli akusoze kube le-economic progress akungeki. Okungenzakala yikuthi uPresident omutsha kabinethi yakhe entsha bahlale phansi bathathe isinqumo sokuthi hhayi i-US dollar izasebenza njengoba isebenza eZambia, eBotswana, Namibia, South Africa, Mozambique, ukuthi iyabe igcine e-reserve bank isebenza ukuthenga izinto phandle. Bese besithi kumele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi kwenze basebenzise randi i-bond not bayikhiphe. That way izinto zizaqalisa ukuthi zimove. Ukuthi i-weak economy surrounded by strong economy isebenzise a strong and international currency. Ukwenza ukuthi ku-attract abakubiza nesikhiwa bethi ngama-international arbitrageurs and rent seekers. Okwenza ukuthi umuntu olamapula akhe eBotswana achaphe abuye ezodinga amadola ngoba atholakala lula kulokuthi awathole amapula eBotswana. Ukwenza njalo umuntu eseZambia, umuntu eseMozambique, umuntu oseSouth Africa. Ikakhulu nxa kuyukuthi bayavunyelwa ukusebenzisa ama-visa laba amasakhathi. Uzakhumbula ukuthi nge-visa card umuntu ukwanisa ukuthi ahambe e-ATM nelanga siyawu withdraw 3,000.
Lo mnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecobongula ezomnotho welizwe sixoxela ye ekobulawayo. Veza imbono kahulumende weMelika.
Kulobudlelwano obuqinileyo phakathi kwelizwe leMelika leTunisia okunjengokulwisana lamalwecacha lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Ubudlelwano lobu obuleminyaka engamakhulu amabili 200 years baqalisa ilizwe leTunisia lize libe ngolokuqala ukuncoma uzibuse weMelika. Kusenjalo ngomnyaka ka-1965 eleTunisia lize libe lozibuse, ilizwe leMelika lakuncoma kakhulu lokhu lisithi lenze kahle laphinda lavula amahofisi alo kulelo lizwe. UJohn Sullivan, umsekeli womkhokheli wohlangothi lukahulumende oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi ubudlelwano bamazwe la buqhubekela phambili. Uthi eleMelika livumelana lenyathelo elathathwa ngabanye abantu ngomnyaka ka-2011 eTunisia abangena ezidaladini besithi bafuna kube lenkululeko kulelo lizwe njalo abantu kumele bakhulume abakufisayo. EleMelika lithi okwamanje lincedisa ilizwe leTunisia ukuthi libe lenhlangothi zikahulumende eziqinileyo ezilakho ukwenza ukuthi kube lokukhululeka okufunwa nguZulu. Kusukela ngomnyaka ka-2017, eleMelika selinike ilizwe leTunisia izigidi ezedlula amakhulu amabili amadola, $204 million, yokuthuthukisa umnotho kanye lebutho. USullivan usanda kwenza umhlangano lomunye wakhe waweleTunisia obuhlolisisa indlela okungathuthukiswa ngayo umnotho weTunisia lokunye okufanayo.
Lolove kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Njazi amluma, sile tembali ukholisile luzwa ngapha emsakazweni we Studio 7. Singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Umongameli Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolela bengayiletha elizweni kungakedluli inyanga ezimbili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.